hurumende inofanira kubuda nemapolicies anodzikamisa hupfumi hwenyika. Izvi zviri kuitika zvokuti pane inconsistency yakawanda panyaya yepolicy yehurumende, kunyanya tatatarisa nenyaya dzecurrency, nyaya dzemari, kuti mari yedu irikushandisa ndeipi. Tirikushandisa US dollar here kana tirikushandisa maZim dollar? Tiri kuona kuti vamutumwi wekunyanya saminister of finance vari kuti vanhu havasi kubvumidzwa kushandisa maUS dollar. Vakatotaura vhiki rapera iyi kuti vari kugadzira penalties tingati shamu yekurova avo vari kushandisa maUS vechizimu dzo vanofanira kugara. Asi nerimwe divi, minister of finance vanoadministra inonzi Finance Act inobvumidza zimura kuti vatore mataxes neforeign currency.
Munga pamuenzaniso here ipapo muzvinafundo mugano?
Sekuti VAT yatinoziva, PAYE yatinoziva, income tax yatinoziva, capital gains yatinoziva, zimura iri kubvumidzwa kucollecta foreign currency, mataxes in foreign currency. Asi vamutumwa kuti hazvibvumidzwi kucharja maprices neforeign currency. Saka vanobvuma kuti vanozofunga kuti zimura yacho inozotora seiko mari yeforeign currency iye munhu haasikabvumidzwi. Ndiyo inonzi inconsistency iyoyo. Saka hakuna nyika inobudirira wechiti uri kuindiketa kuenda kuright wotoenda kuleft. Zvinokonfusa vanhu. Saka vanhu vaakutoziva kuti kana zimura yechikwanisa kutora mataxes neforeign currency, iyo zimura yacho yobva yaita advertisement mune rimwe gwaro rakabuda vhiki rapera iyo, rimwe pepa yechiti taakutotanga kutora mataxes neforeign currency. Mukaenda kumapassport zvinonzi vediaspora vanga vadini ngavaya ne $318 kuti vapuwe chii passport. Diaspora haana kupendwa kara yegreen iri mudiaspora. Ukatosvika iko uchifamba uchindabva kudiaspora unondopiwa passport, unotobhadhara mari yopiwa passport. Saka izvozvo mukaenda kuzesa ndo zvimwe chete futi zvekunzi bhadharai maprize neforeign currency. Mukaenda kumafast foods kunodyiwa fast foods unobhadhara neforeign currency. Ukaenda pagarage unobhadhara neforeign currency, zimura iripo inotora tax neforeign currency. Saka izvozvo zviri kukonzera upfumi hwenyika husadzikama nekuti hazvina kunga zvakati twasa kuti toita chipi. Saka ari kuda anoita zvake.
Poitwa sei?
Ini ndafunga hurumende yafanira kuchiti manje. Tasvika panguva yatari kuti redi woi ngatishandisa yedu US dollar nekuti zim dollar harisi kudini, harisi kuita nekuti hapana ari kuridha. Saka tikanga tingori patiri apo kuti tiri confused, tinoindikete kuenda kuright totenda kuenda kuneft, nyika haibudiriri.